Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangona manesi.
Manesi. Ndinoramba madhokota muswawo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinotiwo nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kubasa.
Mabasa akaungeko zvina kusina asi takuedza edu kuona kuzorarama.
Mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Munangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko navana Chimbwido muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwakandiranwa makobvu nematete nhasi pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemukuru weHarare Central Hospital mushure mekunge vachamisa nechikwata chavo vashanyira chipatara ichi vachida kuona kutambura kuri kuita varwere sezvo vana chiremba vave nenguva yakareba vasiri kuenda kumabasa. Godwin Mangutya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa nechikwata chavo change chisanganisira dzimwe nhengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira. Asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo. VaDobby vaedza kuburisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa. Izvo zvazoita kuti vaDobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumaward akasiyana-siyana pachipatara ichi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mumwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pave nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete.
Sangona manesi.
Manesi.
Ndinoramba
madhokota muswawo.
Amai Nancy Mukwasi avo vane hama yavo iri kuchipatara cheHarare Central vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti vachamisa vange vave kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa naani naani zvake.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navashamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara sezvo vana chiremba vari pamastrike. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo, nyangwe vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pasazo unyazo chinja ndakuchiona kuti chi.
Vanongora zvimatongerwe nyika vamasimba kuchera vati kunyange hazvo vachamisa vari mutungamiri webato guru nopikisa munyika. Vane kodzere kushanyira zvipatara sezvinongoitwa nevamwe vagari vemunyika ino.
Izvinongoratidza kuti tichine amwe ma-institutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana veZimbabwe kubudikidza nekukonzera misindo isina kana nebasa rese isina kana zvainoreva. CEO apa handioni kuti vane chavagona, ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya.
Pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparirenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uko vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare rileba kote ranzwa chikumbiro che Health Services Board chekuti dare ririmanikidze vana chiremba kuti vadzokere kubasa. Health Services Board inoti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kubasa sezvakatarwa negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi vana chiremba vanoti havana mari yekuti vaende kubasa mazuva ose. Dare rileba kote iri rati richapa mutongo waro chero nguva. Mune imwewo nyaya, sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva ichingokwira, nhengo dzaro dzasvikawo pachinhano chekuti hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vanoti vakatozivisa hurumende kuti vana mukoti vave kuremerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sana mukoti takagara tichitaura kuti vana mukoti vakuremerwa kuenda kumabasa. Tavane nguva yakati rebei tichitaurira hurumende tichitaurirana kuti tavakuremerwa kuenda kumabasa. Izvi zvinobudikidza nekuti mukatarisa vana mukoti parizvinezvi vari kuenda kumabasa mazuva matatu pasvondo, endi izvozvo zvinoratidza zvega kuti vana mukoti vari kuremerwa kuenda kumabasa. Nenyaya yekukwira kwaita zvinhu zvetinotenga zvekushandisa atingati mabasic commodities zviri kubva zvaita kuti ana mukoti varemerwe kuenda kumabasa.
Matimi vana mukoti vari kutoenda kubasa mazuva matatu pasvondo, zviri kutambirwa sei nehurumende izvi?
Mazuva matatu pasvondo ari kuendiwa naana mukoti takatowirirana nehurumende, saka hurumende iri kuzviziva. Mukatarisa mashandiro aana mukoti anobvumira zvezvakare kuti ana mukoti vadzikise mazuva avo ekuya kubasa. Mazuva adzika asi maawazi avanoshanda awedzerwa. Saka hazvirevi kuti kuuya kwavo katatu pasvondo zvinoreva kuti havachakazi maawazi avanotemerwa kunge vechikavha nehurumende. Chaitika ndechekuti pazuva pega pega, instead of kuti mukoti apedze basa rake na 4 pm anokava kupedza na 7 pm ozorora mangwana acho ozodzokawo vechidaro vechichindana nekuti tinoita anozi mashift work.
Saka nekuomerwa kwamuri kutaura kuti vana mukoti vaomerwa, zvingatarisirwa here kuti pangaita kuti vakundikana kutenda kumabasa ivo mazuva matatu avanga vachienda?
Izvozvo zvinogona kuitika. Tiri kutokurudzira hurumende kuti hurumende onaiwo vana mukoti varamba vakajegera vachiuya kubasa vakaomerwa, endi zvikaramba zvakadai vana mukoti vanogona kuzosvika pachidanho chekuti vanokwanisa kuremerwa zvachose.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimai aive varwiri vehondo yerusununguko anoti ave kuomerwa neupenyu sezvo mari yemudyandigere yaari kupiwa isingachakwane kuti vawane zvinhu zvinodiwa mukurarama zuva nezuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvabuda pamusangano waitwa nemudzimai wamutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nhasi muBulawayo. Madzimai aya audzamai Mnangagwa kuti vanowana mazana maviri emadhora pamwedzi semudyandigere vakati mari hapana zvaichakwana. Amai Elizabeth Swanda vati murume wavo akasungwa panguva yehondo asi akafa asina chaakawana vakatiwo ivo pachavo vaive chimbwido asi pari zvino vanorarama upenyu hwehwaku mukwaku.
Tosangana nokuti vana kuchikoro nokuti tiraramesei marendi mari zvemvura kuti tiziwane kupi hakuna totengisa matomato mari yacho haisvikikwa ipapo so at the end of the day tovharirwa mvura tisingazivi kuti mari yacho tichaitora kupi vana kuchikoro vagere havadziti ndio maproblemu acho tinosangana nawo.
Amai Mnangagwa vabvuma kuti zvinhu pari zvino munyika zvakaoma vakatiwo vanoziva kuti shirikadzi dzevarume vakarwa muhondo dzinosangana nematambudziko akawanda kusanganisira kuti vanogona kutorerwa midziyo yavakasiyirwa zvichibva nekumatare edzimhosva. Asi amai Mnangagwa vapa kurudziro yekuti vanhukadzi vatsvage rubatsiro kumapazi ehurumende akaita seWomen's Affairs uyewo vaite mabasa emaoko vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Mabasa atinawonyikaiko zvino hakusisina asi takuchiita edu yokuona kuti tinorarama sei sezvinonge zvakatoto nemabasa mazhinji takuita mabasa tinotsvaka kuti chatingati kuchingatibatira pamukova chatingabata nazo tiri magurupu kana chatingata pakuirana kwedu chichingatibatira.
Amai Mnangagwa vakurudzirawo vanhukadzi kuti vafarire kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri muzvikamu zvakasiyana-siyana kusanganisira mune zvematongerwo enyika. Vati madzimai havafanirwe kuodzwa mwoyo nezvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo mukuedza kuita izvi vachiti kuve nemadzimai akawanda muzvinzvimbo zveutungamiri kunobatsira kusimudzira nyika.
Nyaya dzezvematongerwo enyika vanopinda mumabhodhi vanopinda madzimai tiri mashoma ngatisimirirei tionekwe kuti tirimo tikaramba tichingochema kuti tirikuvhariwa achavharirwa nanini taenda kunopindwa nhinga yatidzo tinongoramba tichingochema asi tiri kuchita chedu ngatinetine nedzeo tiri pano izvo tinogona izvo tinoita kuitira kuti tipinde mumapozisheni iwayo kuti nyika ivenderemberi.
Amai Mnangagwa vapa zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira michina yekusonesa iyo vati ichapiwa kuzvikwata zvemadzimai kuburikidza nehofisi yegurukota redunhu rebulawayo. Muzvare Ambukai Mashamba vati vanoona chipo ichi chichigona kushandura upenyu hwemamwe madzimai.
Maprojekti avati vachatipa nemishini yavati vatipa iyoyo yacho kana ikauya tikasona tichitengesa zvavataura ndinotenda zvichatibetsera zvizhinji. Then ive Women's Affairs vacho tachikumbira kuti vave vachiuyawo kwatiri vachipinda muvanhu vasangoperera kumaofisi emutatandere. Tachikumbira futi veWomen's Bank vataurwavo vadzoke zvakare kwatiri isusu kumalocation vazotaura nesu vachitiudza kuti mari dzidzataurwa namai dzinowanikwa sei.
Amai Mnangagwa vatorawo mukana wekukurudzira vanhukadzi kuti vatsigire urongwa huchaitwa musi wa25 mwedzi uno hwekuratidzira senzira yekushora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemamwe makambani ehurumende nenyika dzekumadokero. Vati zvirango izvi zviri kukanganisa magariro everuzhinji munyika asi vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti hazvizi zvirango zviri kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika asi kutadza kutungamira kwebato rezanupf pamwe nehuori huri mumapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Kurudziro yakaitwa nemubatanidzwa wemakereke munyika weZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti nyika imbopedza makore manomwe isati yaita sarudzo ichigadzirisa zviri kunetsa yakonzera mutauro wakanyanya. Vamwe vanoti neropa rakaipa riri pakati peMDC neZANU-PF zviri kutaurwa nemachechi zvinobatsira. Asi vamwe ndo vanoti zviri kutaurwa nevemachechi ava hazvina nematuro ose nekuti kana vematongerwo enyika vakapiwa makore zana hapana chinobuda. Kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita hurukuro nemamwe mapato madiki muchirongwa chePollard veMDC vanoti hurukuro idzi ndedzemugotsi matsuro dzisina chadzinobura. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme uye vaimbova meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni. totanga nekunzwa kubva kuna vamanyenyeni.
Chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi, tochiyananisa, tochiongorora, tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Vasaungeme.
Ndinoona sevanhu wezvemachechi, I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe 7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi, uye zvinozofamba sei. Ndinoona unga waita imwe yatinoti vigorous overreach into clearly a secular domain.
Vamanyenyeni, pindai tinzwe.
Ndiri kuti nyaya ye 7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri, todivandudza, toritwasanudza. Ngatisabatirira pa7 years. Kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months, ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingoti nzwisawo 10 years, ndo shoko randagona chipotaura. Ndichimuto 10 years, dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuita MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC, kana ndakatakurwa neZANUPF, kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Vasaunge madzi nematongerwo enyika ndovakanganisa.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days, kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. But chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections, toisa chii? Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei. Because kuti vemachechi vonamata vogara pasi, ndinovaremekedza, votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections. Musingazotauri kuti toisa chii, chavari kupropoza chii?
Magamuchiriro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise, ndochekutanga. Zvaiti inzwise, tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvakatumidzira. Chandiri kuda kuita, chandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndechekuti, inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater. Tinoukanda pasi. Pakaita constitution, tikaita coup, tikaita maelections. Zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa. Mashandirwo ari kuitwa
nyika.
Hatisi kutenderera, taakutambira zvimwe zvinyowani. Taakuti hongu tine constitution, hongu takaita maelections, asi nyika iri kungonyura. Kuzouya
kwemunewo here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo, zvekuti munoita referendum, moita constitution, moita sarudzo under that constitution, poita hurumende, maelections odzabirizirwa, poita mukakatanwa. Zvino vemachechi vouya kuti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu, taakumboisawo, taakudzosera futi kwanhu kutoita sei, nyika yatongwa sei. Munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda? Pamwe tingadzidza kubva ikoko.
Mashandirwo aitwa Zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumurwa rakambonyorwa. Tikada kunotora kuBritain, tikada kunotora South Africa, hatiwani menzaniso wemashandiro aita Zimbabwe. Kunyura kuita Zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking, nekuti our situation has always been unique.
Vasaunge mipeta yechirongwa chetu.
Ini ndinoona sewemachechi, I think varasika zvikuru kuti ivo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachamisa pasta chaiye, dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiitei an inclusive dialogue inoincluda MDC neZANUPF nemamwe mapato ariko nemaNGO naiwo vemachechi semastakeholders. First toita define yatinoti what is the Zimbabwe question, then tochiti mareforms atinoda ndeapi. Kana taa kuseta transitional authority for how long, 4 months here kana 24 months, tichiisa mareforms anodiwa kuti zoita mafree and fair elections.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme vari parunhare kuTanzania. Manzwawo zvekare kubva kune vaimbova meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yeParamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzeveruzhinji kana kuti Public Accounts Committee inoti haisi kufara nemari inopiwa hofisi yemukuru anoferefeta mashandisirwo emari mumapazi ehurumende kana kuti Auditor General, ichiti izvi zviri kuita kuti nyika itadze kunyatsorwisa uori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nasi pa msangano waita nevatoreve na uwe kuongora zwakabuda mgwara Auditor General Gorilla Pera, uyo wangu wakarongwa nesangano re Southern African Parliamentary Support Trust, nengwe komiti ii, uye vari mmiriwe kambu zuma mparamende, va Willias Madzimure, vatiba zireswe mari, rinofanira kupa ofisi ya Auditor General Marino ikwanira, kutiite basarayo zwakanaka, va Madzimure, vati kunyange hazu varu kufara nebasari rikuitwa na mai Mildred Chirine va mwebe mu ofisi mavo, pane mapaze urume akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kweuori.
Ndanichitaura kuti Auditor General atinai ndi Auditor General ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvamufanira kunge vachiita nekuda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raAuditor General ishoma.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Misia Irabwe Mishonga, vati havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende, wavanoti wakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa, kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva, kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo. Unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita. Nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havane nhava narimwe bhizinesi ravakazonasonopinda kuita chaizvo. Tinokubvunza nemubvunzo wekuti zvakabva kupi.
Vamadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo United Nations unorwisa uori kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Chakazoiswa nyaya yekuti ngaipinde muparlamenti tisainirevo isusu separlamenti kuti ive pati yemutemo yedu. Asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa. Zvinofa kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe.
Amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedza veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika, vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo. Nhengo yeZANU PF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComittee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupiwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo, vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuenderera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wekutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndotinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinovaivo ndo majaji edu.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamai Chiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemunyika iyi hakusi pamutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachipa mutongo wavo wechimbichimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vachairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyunda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumataredzi mhosva richipikisa makambani akange achidzinga kana kuda kudzinga vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Vamanyunda vakati kambani ye Renat Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yema kambani yavakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vachikairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Vaibudiswa mabasa vaingobudiswa zvisina matsamba mukati. Asi pakazoita imwe kambani inobata nemaZimbabweans akati wandei yakasvika paextend yekuita inonzi Memorandum of Understanding nevanhu ve Truck Drivers Association. Sangano iro riri rakauraya rikarova maZimbabweans akawanda. Zvinova zvakakonzera kutore tsamba Memorandum of Understanding yakaendesa kumalawyers. Malawyers akatora nyaya iyi tikaenderera mberi nenyaya iyi kusvikira hurumende yemuno muSouth Africa through Labour Court yaita ruling kana kuti an interdict inopreventwa kuburitswa kwemaZimbabweans pabasa.
Vamanyunda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi nekukana nemakambani achadzinga vachikairi zvisiri pamutemo. Mumwe wevachairi vari muSouth Africa varight moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Tambira shukuru nomufaro mutongo wakapiwa nematare nekuti hatifani kunge tichidzikiswa mumatrucks nekuti chikonzero chekuti tichidzikiswa mumatrucks chaicho chinobatika hapana. Vakomana vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo. Kambani iri kuemploya vanhu kusingaperi, havauye pakambani. Pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license, havauye. Ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe.
Mutungamiriri wesangano International Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi.
Tinofara zvikuru sana nemutongo wakaitwa unorambidza kudzingwa kwemabasa kwevachikairi vanobva kunze kwenyika vachisenza muSouth Africa.
Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachikairi basa mushure mukunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reOl Truck Drivers Foundation yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachikairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Nitora na ajilo ndugu Zimbabwe. Ndirimu Harare. Situation ya tina yu mZimbabwe ya kawoma panguwa ino ya anza biyangu. Zina zisika na kumbofamba. Right now hizi zisoga. Ika kucheka panze hizi. Zirudo shauto buda muofi. Akunaka na transport. Ukatako inda kukwira kombi acho. Nikunda izira tendora zuska uchitungu iza. Kutupindi muzuko na wakati kwa mnanga gwaracho. Haripindike.
Rinenge nisifamba se zupwe.
Zuko na mtengisa zunguza wanbe zuma tape card. So wadidi. Ehe. Ukatenga tape card chiechi ya $10. Wati kana watenga tape card unofanira kunge une difference yekupinda mubhazi. Kadzi racho manjika nemabhazi acho anenge achienda kana kuti kuzengeza sekwandogara. Mabhazi acho anenge ari 4. Watenga kuti mabhazi acho ari 4 obva vanhu vese varonza kugara muzengeza ari mudzani kana kuti amene ndokuvanotungidira kusvika takuzengeza vanhu vanogara ikoko. Mabhazi acho mashoma, mari acho hakusi kubatika iko zvino havasikana kuwedzera kana mabhazi acho hakuna kana anything chavari kumboita kana fiction. Mashops zvinhu zviri kudhura apa kombi inenge ichitedzera $10.
Hello sister Mave, makadi.
Aiwa tiri kuwadi makadiko.
Ndiripo zvangu ndimaiko mu UK.
Aiwa top fan yedu taurai tinzwe.
Ii nyaya yeZimbabwe Zimbabwe yarwadza. Tiri kutema kuti madoctors nanhasi ari pastrike. Munhu wese ari paari nyika yese iri kutema nisoti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kumabasa. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko kana vana chimbwido muguta reUlawayo. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho elingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
situation is very dire. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kethe silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasithola imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa koBulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital leParirenyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa ophikizelwa ngezinye iziphathamandla zebandla leMDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo, amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma le ndaba lezindaba esibhedlela lesi, uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime sibi kangaka.
Situation is very dire, but we are going to be giving an assessment.
Simo ezilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhona. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esizibona lapha.
Yes, we are still assessing, but it's a good situation.
Isikhulumeli sehofisini kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasa uhambo lwabo namhlanje lokwethela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhla uPresident Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esithunyezelwa abantu bevela ilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesifangisi lokungakanani ilokhiselelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa lequla lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisanga uhambo lolu. Okusole ngusibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli weMDC.
Kwale sibona kuyikusebenza kukahulumende wobudlwangudlwangu owezamPF ukuthi ufuna ukuvala ukuthi iqiniso lingazakala ebantwini. Manje nxa uPresident Chamisa efika iqiniso liyaphuma.
Loba nje abanye besekela okwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokhelo lozwelo ezinye ingcwethe ezigubuna ezombusazo zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Enye yalezi ngcwethe elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa.
Ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka kuyahlonipheka akwaze kwenzakale. Kodwa-ke inkhokeli zepolitiki ma sezingena isikhathi seziphela sokunje bebengacabanganga kuhle. Lokhu kwakumele kukhulunywe uxokozele lokhu saqala inkhokeli ezinjengabo uChamisa labo beqaka izandla kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto. Mina ngikuthatha ngale ndlela.
Esuka eRare Hospital uChamisa lequla lakhe baye kwethekela esibhedlela yasePharanyathwa lapho asike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakale eGomo. Umuma ezibhedlela zombili lokho kuqhubekela phambili usiba mubi. Namhlanje odokotela bafikise inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi. Bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengaye emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Doug Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhala la umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano ukuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siliqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla lifundisana lodwa likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Sizalobuhle Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abala lutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni eziningi.
Kete sile zikhalazo zokuthi asila zindlu, asila lendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuna ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu, indawo zonke nje basithathela phansi, lokuthi khona imali esiyiholayo incane ayikwanisi ukuthenga, bengavele besifakela imali encane following day, babe khuphule zonke izinto ezitolo, babe kweza amaprice, so kuyangwasela into esingakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo, umfelokazi, uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kuma project esiyabe siwayenza yikho ebesikufuna, ngoba kathesi ukuthi ubhadalela abantwana esikolo uyabe ustruggle as a widow, nakodwa imali yangkhona iyabe ingakwani, kuya kuthi irenti ngiyaloja indoda yanjiya ngingela indlu ethi thina izikolo ethawuni ziyadura, ekhaya ungaze uthi wena usufuna ukuyalima akulazulu. So into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo ama project ona la, njengokwenza amafutha, amanye kuyabe kuyikhona kokufuya imbuzi, lokuthi asincedise ngemali, i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini ngempela bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe silokhe sasuka ekusebenzeni asikavedwa. Besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba basidingela abantu abasivetayo lathi ukuze lathi sigcwaliseke, ngoba kwakhathesi singakavetwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhla ka-25 yona le inyanga, esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano weGlobal Fund eFrance lamhla ukuthi eleZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempila kahle ikakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuseselesikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron, onguye obekhokhela lomhlangano, ubikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi eZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni seGlobal Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo, ngoba eZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilize lilama-resources amaningi kangaka ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi lona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela, kubonisa kakhulu kwesileka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilothwalo bese ukuphila nje ngokucela ngokuphiwa lekazi kule mali yalo ofanele ukuthi ngabe uyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle, asikwazi ukuthi bona abona abe-Global Fund babheka ziphi ilezo ezaliyicepha abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa insuku zonke ezibhedlela, Esu wazi ukuthi emtholampilo akutholampilo etholakalayo. Esu wazi ukuthi odokotela kuma manje sekuphele inyanga bengasebenzi. Esu wazi ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi niqhuba kahle babona nje ukuthi baphepheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi bazithenga kanjani ngoba esu kwazi ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela ebiyo abantu abaningi vele bayagcina behamba so asikwazi ukuthi bakhuluma direct kulizwe laseZimbabwe liyenza kahle ngenhlelo zenhlala kahle babheke kuphi babheke ziphi ilebhu zempilo ngoba yazi lokuthi abantu bafakuzezenza indawo.
Utshelele umhlangano womongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempila kahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi kuyehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zokuthilisana kweleZimbabwe. Nga ezele ecinisile kaqale ahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezasebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela nje kungebile vele akungeneki izibhedlela.
Lo ngumnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje ke silohlelo lwabomama asihluzeni bomama. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa esekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho ye Syria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye abamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungelakhetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa ithe only the noble idea sivithi but i problem ekhona I think mina it's now a question of the timing ye lokuzeni yabo le into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwamgabe ngo-2017 sonke sasizimise ukuthi no ilizwe lime ke sifakene abanye abantu abaneutral awungaso zanu PF ngaso MTC and abantu babethi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisa ilizwe at that time kusacokozela kuqalise ukuthi kulume ukuvota baku-ignore konke khona lokho abantu abezanu bacanti bazawena ama-election MTC acabanta izawena sokulaa umuntu akuthatha serious ukuthi kwenza i-arrangement enjengayenaleyo khathesi sokunje ama-election aseni izanu yotile constitutionally kakuzekuvume ngabe busa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa ngabe phuma bephume i-resign izane ithi thina siyehlulekile umnangagwathi ukuthi siyehlulekile then we take it from there but not kuti kube arrangement esivayezela yona kuthi city ayise siliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that and constitutional asoze kuvume vithi so it is not the timing yangkhona kathesa hayi ngitsho vele kayisavumi ngitsho
hayi kuyezwakala wena ke umfundisi Zimanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwa
Ufuzwa uqondile kakhulu ngibingathanda nje ukuthi ngicuzelele ukuthini imizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko and okunye kwezinto kwalelwayo salwela i-universal suffrage akuthiwa lilungele lokuvota the right to vote so nxa abafundisi sebesithi bona kasisasibhendenini i-right to vote batsho ngezindlela ngamazwi acathileyo ukuthi asisasibhendenini i-constitution ngoba njengoba ufuzwa esitsho siyabe si-suspenda uhulumende sisima ama-election sinethe zikwane ngoba isisekelo sombuso welizwe asitsho ukuthi kungaba sithi they shall be kwese ndlela akuphikiseki kumele kube lama elokhetho olenziwayo regular elections every 5 years so nxa abafundisi bona sebeya lombono wabo lo okhanya ngani umushe kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yangkhona i-wrong njengoba ufuzwa esitsho kanti njalo mina mphinda kuhambe deeper ngithi le motive yakhona i-wrong
umnumzana Fuzwayo lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese 7 years kuyaba kukhonyiswana umlotha awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe kwakathesi lilokufuthelana
ukukhonyiswana umlotha kwangkhona okwamagcini mina nxa ngudinga ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhonyiswana namuhla umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga udlulisa izinto wangithatha izapho wayefaka kuye kwaqhubeka kunjani azange ke kube inyeke imezele ukuthi ake kukhulisana umlotha yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu kathesi umlotha ofuna ukukhunyiswana ngokuthini ngokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi yadliwayo yiphi i-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathese bafuna ukwenza ukuthi siqhubeke ezinye 7 years silomnangazo yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma so umlotha mina engithi ufuna ukukhunyiswa kwamaqini ngiyawudinga ukuthi yikuphi ilizwe kalifuna ukukhunyisa umlotha leli lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha abantu abaqotho abazakwakhilize ilizwe leli kalifanga liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa
umfundisi Simanda wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha
okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odale lowo mlotha osekumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesihlangu wesihlahlabani lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womshonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini njengomfuzo yesitsho yiwuphi umlotha omele ukukhunyiswane ukuthi uchamisa wadliwa kodwa yena uthena akadliwanga nokuthi umnankagudi wawina kodwa uchamisa uthi kawinanga yikho sekumele ukukhumisana nomlotha abafundisi labo babengathi ngo-1987 bakithi bebulawa njengempukane yindaba bengazange bathi kakukhulunyiswane umlotha ngaleso sikhathi so akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazame ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona lami ngingumfundisi ngingumfundisi kwisikhathi sakhona sidlulile basiyekelile ngo-2017 sitesiqotha umgabe njengomfuzo wethile bekuyisikhathi futhi sokuthi abantu bahlale phansi bakhulunyiswane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakha sisiya phambili silakha njani kodwa abantu bayekela khona lokho bonaai sabona laba kalebasebethi umnankagwa kakhulu ngala sikhundla u-legitimate yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona kunamavidiyo kunamapikitsha othamisa uthangirayo wavuka esibhedlela e-South Africa wabuye ukuzokongratulate umnankagwa oqeda ukutshaya ikhulu
lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo Izakhamizi zePlumtree eMangwele ebulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngaphi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMangwe leBulilima zithi olwalonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukunganikuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma eNdiweni Village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, amadamu asecitshile, inkomo sesibharela, isimo sesisibi kakhulu, inkompela, imbuzi sezisi, akusela tshani, nokudla kakusekho, imbuzi sezidliwe onhlaba, imbuzi ihlala zibe ziqumbile, kube sezisifa lazo, ngokudla inhlaba ezinganathi amanzi, kube lawona lamanzanyana owatholile emgodini. Usubuzi nathisa kodwa zingayeneli kombu sisifa imbuzi labo madongi sihliza every day asazitshela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka konke labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbelizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi imigodi yamanzi isitshile.
Hayi, amanzi kawakho, lezifuyo sezitshone edakeni phakathi kwamanzi, njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi, izibhorane eziningi asela manzi sezitshile. Besicela ukuthi mve nxa kusenzakala bathi incedise langezibhorane, bahambe befake izibhorane lapha nalapha, njalo ledamu ukuthi sibe ledamu elibamba amanzi.
Umsekengamphathi Ntambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune inputs program for our farmers.
Uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi, ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo yelo lomfundiso emabhanga. Umphathi Ntambo uShiri nguye oqondisa lolu hlelo.
Approach banks to get the inputs.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abangatholi inhlanyelo njengeminyakeni uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
I'm
umsho kaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isiqubela uhlelo lwelithula namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare Hospital lePhirirenyathwa. Abesifazana abalwa inkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6 kumbe ntambama ngo-7 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.